Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai hurumende yakakurudza kupindira kasaigona kubetsera because vanapo vakafukirwa vakanonoka kuatende ukachizona kubvira zvekuti pakubvisa kwacho vanhuka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia.
Mitumbi inodarika makumi maviri nemana yoburitswa migodhi yebattlefields kukadoma.
Iye zvino tanachitaurana ka saka tofanira kudzokera kumaprincipals yedu akatituma atituma kunotaura maiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita.
Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende otanga kuita nhaurirano muBulawayo. Poita kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vachaus mungoshi vaitwe gamba renyika pakati pezanupf nenational arts council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri nevana yaburitswa mumigodhi inoti Cricket Mine neSilver Moon kuBattlefields kukadoma. Vamwe vanhu vasere vakaburitswa vari vapenyu neZuro asi sezvo vanhu ava vakawirwa nedambudziko rekuzarirwa nemvura mumigodhi yavaichera nemusi wechipiri manheru nenguva dza11 apo dhamu riri pedyo navo rakatsemuka nekuda kwemvura, vakawanda vanoti zvinonetsa kuti pawanike vamwe vanhu vapenyu. Pavanhu vakaburitswa neZuro vari vapenyu mumwe chete ndiye achiri kuchipatara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vandodha naStole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe.
Yadamuzirwa ndivanzere kuti ka dai hurumende yakakurudza kupindira kasaigona kubetsera because vanapo vakafukirwa vakanonoka kuatende ukachizona kubvira zvekuti pakubvisa kwacho vanhuka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia munhu wandi akatanga kuvolontia derega ndinocheka situation akapinda akanocheka vakazopinda vava 15 vakatanga kubudisa vamwe vavo.
Saka munofunga kuti dei pakaitwa chimbi chimbi vakawanda vaigona kuburitswa vari vapenyu?
Vaigona kusezviva because mvura yakatozononoka kupombeyo asi dai vakaita zvokukurumidza ka vanhu vaya vaigona kudini kubetserwa.
Asi ivo vane migodhi mikuru siya munoshandira iye havana here mishina yekuti vanokwanisa kubatsira nechimbi chimbi? Chii chakaita kuti zvinhu zvinonokese maonerei?
Zvinhu zvacho hambozviwisisi ka because kune migodhi iripo padhuze kavana Rio Zim vana Zimplant vakatsimurawa makompressors because vanofanira kupinda paya paka iproto team inenge iri trained saka havagoni vanje kupinda muchii mumvura kana yakazara sezvo dati vanga vachivapomba mvura vopinda pari sesi because zvo zviri dangerous kuti mukapindawo pasati pasesi vogona tofirawo imomo chero mechinari iripo but vanoda kutanga vameka sure kuti pari sesi but vanhu vasingatotedzere sesi ndovatozoritya vakapinda ivo avanenge vachida kuti tikatotevedzera mutemo uripo mugodhi kuti tikakurudza kupinda togona kunofira mo tingatanga tanga tivanhu paita zvese saka sezvo zvogona kuwedzera kuti vanhu vadini vasi.
Asi iko kucherawo zviwanikwa munguva ino yekunaya hazvisi zvinhu zvinopinza here upenyu hwevanhu munjodzi?
Izvozvo zvinhu zviri dangerous pamugodhi iri kucherwa chaizvo chaizvo zvinese zviri pamutemo yese inoshandika but kazhinjika vanhu vanoita chikorokozo wana zotingwa kunyaiwa mwana tombomira kuti ayo zvinokuru kunanga timire because zvese zvakadaro zvese zvakawana nekuti mugodhi anenge isina kuprotekta zvakanaka saka pane mapoto bhiti dzakawanisa kuti grand kuna kupinda anytime saka vanenge vachitoriska
saka chii chinoitika mvura ikapinda mugodhi
mvura ikapinda mugodhi panonetsera kuti kana ari mashaftika ndoatori dangerous because anenge ari vertical but kana ari matunnels ari horizontal zviri nani mogona kudii kunzengani mvura but iye anopinda nemuentrance man nekuti mamuchakuzvinderwa pamunofanira kudana mudokurukira nemvura saka panonetsa mani
vandoda nastole vanotungamira sangano renational mine workers union of zimbabwe vanga vari parunare kuzvishavane Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende anga achisangana kuHoliday Inn kuBulawayo nhasi nanezuro kuedza kuumba hwaro hwekutaurirana. Mapato aya anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, MDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe uye NPF. Mukuzeyanyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Taita msangano kuBulawayo nema political parties ari represented in parliament. Four political parties, MDC Alliance inomirirwa naChamisa, ZANU-PF ne MDC inomirirwa naMadam Kupe. Saka msangano watanga tinaomba rokutarisa kuti hurukuro dzedu tingadziita sei naishu dzatingatanga nawo. Chiona kuti nyika yedu yakamira
saka mawirirana kuti kudii apa
tawirirana kuti ti set up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yeZimbabwe
saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vashande nemi munhaurirano idzi
hongu ava vatotumwa vanga vachitotumwa namapolitikari zvindatotumwa napresident wedu as a principal and then vakanga tinavo vana vagonese vanga vachitume timi namaloyer ndoona maloya matatu mwana vachamisa kuuya kuhurukuro idzodzo
saka hurukuro idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana
zvese zvatenge tawirira nazvo fanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato
munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kuBulawayo sezvo chitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mumwe wevange vachimirira MDC munhaurirano idzi vari seneta vebato iri vaGideon Shoko
hausi musangano isati tanga tichiita sort of a workshop ina mapato ese emapolitical parties ari muparliament zvinoreva kuti iko ZANU MDC Alliance neMDC yakupe neNPF ani munoziva kuti NPF ine 1 kuprane 1 isusu nezano tisu tine vakawanda saka taisangana kuti titaure panyaya kuonesana kuti iko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei saka tanga tichionesana tichiita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi
muchaita mumwe musangano rini
mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape because anti iye zvino tanga tichitauranaka saka tofanira kudzokera kumaprincipals edu akatituma atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita then kana vakabvumirana vakabvuma then tobva tasangana saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana asi rinoimba tichasangana nekukasika kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo pane zvatataura tinobvawo kutenda kuvakuru tinovatarira
mumwe wevanga vachimirira MDC munhaurirano vaGideon Shoko vanova seneta vari parunare kuBulawayo hapana kunyatsojeka kuti chikumbiro chekuti munyori ane mukurumbira zvikuru munyika nepasi rose vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika. VeZimbabwe Arts Council vanoti vakaisa chikumbiro asi vamwe vakuru veZANU-PF vanoti havasati vachitambira. Mutoreri wenhau atachigoriwa anotipanya inotevera.
Mukuru webazi reNational Arts Council vaNicholas Moyo vanoti bato reZANU-PF risati rapindura chichemo chavakasvitsa nezuro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo. Mashoko aya atsimirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association muzvari Monica chiri mupamba washe vanoti vakaendesa gwaro renhoroondo yavamungoshi asi vanoti havasati vapindurwa.
Takaisa application lezuru and National Arts Council started to process application. Havasati vaita comeback to us.
Vamwe vakuru mubato reZANU-PF vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chikumbiro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika. Asi vati kana pachida kuitwa chikumbiro chakadai chinofanirwa kuendeswa kudunhu reMashonaland East sezvo vakazvarirwa ikoko chozoendeswa kupolitibhuro yeZANU-PF. Asi inhengo dzakawanda dzepolitibhuro dzaudza Studio 7 kuti hadzina kutambira chikumbiro ichi. Hurumende nhasi yatumira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye munyori kubazi ravo vaNiki Mangwana. Hurumende yapa mhuri yekwamungoshi chikafu. Mhuri yekwamungoshi inoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekunoradzika mutumbi wavamungoshi kumusha kwavo kumanyene nemusi wechipiri. Vanyori vakawanda nhasi vapupura mabasa akanaka avamungoshi. Munyora nemukurumbira vakumbira itsodzo vanoti vakabatsirwa kunyora bhuku rekutanga navamungoshi mushure mekunge vari nyora nechirungu chakadzama.
Anana Africa and its people are receiving to endanger city of Jibutism. Jibutism and Islam, but beauty and capability. To progress by its educational settlement. Because now I'm going to say, ah, my dear, you know any story.
Vamungoshi avo vakafa vave nemakore makumi manomwe nerimwe chete nechirwere chokuwanda mvura mumusoro vakapiwa mibayiro yakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndine Ata Chiguriwa.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa nhasi naMike Hove.
Kwazi wai, mhuri yeZimbabwe, zvinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega chamunosipakurirwa naEvans Zininga. Nhasi ari kukupakurirai chirongwa ndini wenyu Mike Hove. Tamboti timbopawo Evans mukana wekutambozorora. Nhasi muchirongwa tati timbotora mukana uyu kuti tirangarire upenyu hwamushakabvu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, avo vaive vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDC uyezve vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa nechirungu anoti Government of National Unity kana kuti GNU. Nhasi muchirongwa tina Kelvin Manduna anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. VaManduna tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Imakadini?
Tiripo mayadi.
Aiwa tiripo. VaManduna tipeiwo maonero enyu pamusoro peupenyu hwakararamwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai.
Ndingati upenyu hwavaTsvangirai was quite a remarkable life. Munhu akatanga from humble beginning. Pavakanosvika kuti vaite prime minister, mutungamiri weparty, mutungamiri weopposition yeZimbabwe, zvinodadisa. Legacy yavo ndingati chikuru chavakaita kuratidza maZimbabweni kuti an alternative to ZANU-PF is possible. Vazhinji vedu never envisaged mupenyu kuti tingaone rimwe bato tichipinda pachinyanga muhurumende outside of ZANU-PF, given the way bato reZANU-PF ranga rakabata hurumende. And vaTsvangirai made the Zimbabwean believe, I think, that an alternative is possible.
Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachirangarira upenyu hwavaTsvangirai vachiti vaTsvangirai vaive munhu airwira kodzero dzevanhu uyezve aiva nechivimbo chokuti kuve nokubatana kwevanhu kuZimbabwe zvisinei nekuti uri murungu here kana mutema wakabva kuMatabeleland here kana kuMashonaland munobvumirana nemashoko ava Mnangagwa here
bvumirana nemashoko acho asi handibvumirani nemutauri wemashoko acho
asi imi semuwo wechidiki munobvumirana nemaonero acho here
chaizvo
Tave kusvika kumagumo echirongwa chedu vamanduna tipewo mazwi enyu ekurudziro ekupa vechidiki vari kuZimbabwe uko pamusoro penyaya yatukurukura nhasi
ndingati gore rino ra 2019 tese tirikuona kuti igore rinenge rakaoma chaizvo especially panyaya yeekonomi zvina hazvina kumira mushe asi ndingati vechidiki kana vachiita zvepolitics vayeuchidze maitiro aita vatsvangirai chero zvaoma sei ngatirambei takashinga kuti nyika yedu ishanduke sezvinogara zvichitaura vamalema kusouth africa youth is on our side saka vanhu ngavarambe vakashinga zvinhu zvichabudirira
tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki
thank you Mr. thank you
mabva kunzwa kuna Kelvin Manduna umwe wechidiki anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University asi tisatapeta chirongwa ngatinzwei chimwe chinhu chaifarirwa kuitwa naSave muzasave vaifarira kuimba Aiwa zorai murugare save hama dzangu tasvika kumagume echirongwa chedu chevechidiki chamunosipakurirwa naEvan Zinenga nhasi mapakurirwa neni Mike Hove ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri apo patichange tichikurukura dzimwe nyaya dzinobata vechidiki kuZimbabwe anokuonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove hama dzangu bye bye
Aiwa tinotenda zvikuru mukomana wechidiki Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
iko zvino yasvika nguva yekuti timbo enda kuchirongwa chatinokurukura nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega natanonoka Wande weStudio 7. Svondo rino Tanonoka ari kuita hurukuro namufundisi Isaac Mwase vekereke yeBaltimore Baptist Church muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi vari makanaka, munondipa simba.
Maaneru akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tina mufundisi muzvinafundo Isaac Mwase veBaptist Church muBaltimore muMaryland, avo vatatanga nekubvunza pamusoro pevatendi vavo.
Chinoshupa vatende chagara chichiremera vanhu vazhinji kuitika kwezvakaipa muupenyu hwedu. Kazhinji kana matambudziko atuwira, nhamo yasvika mumba, nhamo yauya muupenyu hwemunhu, washaikirwa nebasa, washaikirwa nemudikani, wakanganisira nevamwe, zvinhu hazvizi kufamba zvakanaka kumhuri yako, zvinhu hazvizi kufamba zvakanaka kunyika yako. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vatendi vave nemwoyo inoshungurudzika. Muchirungu vanoti the problem of evil. Sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vari kutsvaka Mwari vakatendeka kuna tendi wavo.
Chinozvikonzerawo izvozvo, tingada kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vakarurama kana kuti vane vari kuedza kufamba gwara rakarurama.
Rangarirai mazwi atendi Jesu Kristu akati, zuva rinobuda kune vakanaka nevakaipa, mvura inonayira vakanaka nevakaipa. Chikonzero chezvakaipa zvichiuya muupenyu hwevanhu vese pano pasi ikutadza kwevanhu, kutadza kwatakaita isu sevagari vepano panyika. Kutadza ikoko chivi ndicho chakaita kuti nyika ino isafambe nenzira yainofanira kufamba nayo. Hazvizhinji zvakanaka, nekuti tenzi akaisika akati zvakanaka. Asi zvanga zvakanaka zvakazoshatiswa, zvakazokanganiswa apo isu vanhu takaita sarudzo yekuda kuzviraramira, yekuda kuzvitonga tisinei na Mwari vakatisvika ivo musikavanhu.
Vanhu vari kuremerwa nemamiriro akaita zvinhu, vatendi vazhinji vari kuremerwa nezvinhu zviri kuitika kwavari munyika. Chamungavasimbisa nacho chii? Mungavataurira kuti chii vanhu ava?
Shoko rekutanga nderekuti munhu mumwe nomumwe anofanira kuziva kuti iye ane ukama namusikavanhu, ane ukama naMwari. Mwari vanoda kuti vave neukama naye. Tenzi Jesu vanoti, hanzi uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Izvi vanozvitaura kuna Mateo chitsauko chegumi nerimwe ndima yemakumi maviri nese. Anoti uyai kwandiri, ndicho chekutanga ichocho. Munhu woga woga anofanira kutsvaka nzira dzekugadzirisa zvinhu nateni. Zvadaro torangarirawo zvakare kuti iye musika akati, ndinoda kuti muve munotsvaka kururama. Mumwe nomumwe anofanira kutsvaga nzira yaanounza kupora kunyika iri kurwara. Izvi zvichaitika nenzira dzakasiyana-siyana. Zvakanaka kuti munhu akwanise kubatana nevamwe musangano revatenda muchitsvaga nzira, muchipanana mazano yekuti mungaite sei kurapa nyika. Varimune zvematongerwo enyika vanofanira kuzvibata nenzira inoita kuti kururama kuve kunofashikira kwavanogara. Zvichireva kuti vanofanira kutonga nenzira dzakarurama chaita kuti vanhu vararame murugare vasingapondani. Izvo zvinotsvakwa nomuipi nowakaipa.
Mashoko enyu okupedzisira, hamungade kutaura kuvatendi vakateerera pasi pese?
Shoko nderekuti dzidzai kuda Mwari nemwoyo yenyu yose, modzidza kudanana, nekuti rudo ndiro richaita kuti tikwanise kuvandudza magariro atinoita mumwe nevamwe, tichiunza kururama pakugara kwatinoita pamwe chete.
Nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore kuMaryland, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tinenge tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande namufundisi Mwase, uye tinodawo kutenda chikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino, Jesu isimba rangu.
Chema, ini nda chema. Mimi wakata,
ngati peyi pari zindi baby. Tenda,
yoda kundwa vai wewe nemi.
Ngati nara meza aja muna ipa. Oga deji, tenda peyi mbori kuchete. Hanipu ngepu neti ngati nete. Tega, tega.
Hanipu kukita, imajeni. You and me, Jeje.
Mufaro hona tunjiva
Jati wona mbeva redudo ravira Gati ite jatai vavarira
Pamo yo wakandi bata ipapo Nijaku bata ipapo
Hana tikurole rana Zicha ikapo
Bata ipapo Nijaku bata ipapo
Hakuna angali da panga
Tuzo unoja Ini jo itatero Hasi usa zonchisa mutero Bibi kapandiri jingwe ita wani mufero
Baby jaunada Chero, and the book is keys on the chero, and the sea and in the
Gafa President Winky D nako kambo mugadena chimba yena Jema Griffiths kambo kanetsa zvikuru. Vateriri sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musiro nhau zvakare. Mitumbi inodarika makumi maviri yopuridzwa mumigodhi yekukadoma. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende kusanganisira ZANU-PF neMDC oita nhaurirano kuBulawayo. Poitawo kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi, munyori ane mukurumbira pasi rose, vaitwe gamba renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.